Chicago Bay. Your DJ Sasha. Wanna see it? DJ too bad than the most of them. Your back is on.
Masaya ando da guzot, tikange breaki fasti. Tagadange tinengu wayagare badi jinsi vei fasti la mudasti. Basati manzwele ito badonda uya ndi chifisa, ngura ito tirasti. Malindo bakwaza masaga vachikwara vachichema, atapis processi. This time to badonda toka chitetera, put, batu nindi, batu kwindi mara. Vai ndi taura, vachi ndi taura, vai da kundi fara. Muchiri kuchandai kuchinende, muchiri kuchandai kuchinende, muchida kuchikai muchiyebe, muchida kuchikai muchiyebe, muchiri kuchandai kuchinende, muchiri kuchandai kuchinende, muchida kuchikai muchiyende, kutika muchida muchiyende. Kakungo toti kaka kati masaga sado chaka anganchi chaka jifunga kuta change achi wona magangsta yana wanga taka wetse ya kukudura. Afana vangu vaifunga kutivacha uja wofa vatifura. Vaita za kusofurira nekuti roti yao yenge ireka mkoto ya ikura. Vaito no peti sira vato budikira kuchibushteti. Taka ngota meno fura. Taka one ya vatara ya kato tihande. Nakati indo chiende saku yende seka muyendo. Ainga tuyenda nechingo machine mtindo. Ameno vangu vaifungira pangu tindo. Akangangani sabrinza do papa ye papa iti. Haita pande mtoriru. Ango siri mtoriru ndai katara uchihiru. Majayende, bakangwa kuti ndangota rakirende, ndopanda kangova kwata nechimandende, bakangwa kuti angange kuno mangende, ni telema, kakambembenende, uchi kuchi ndende, stayende nyende, takawanda kufura tuwafana tuende, kakati ende tirende, we was an empty girl in my dance with, then we was a little bottom not to fight and the reconcrete, no matter what my traffic say, bafunga kuti vanga kuti batisi.
That was a blood clot.